Vasungwa gumi ava, vanove madzimai mana nevarume vatanhatu, vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti disorderly conduct pavakaungana vachida kunamatira nyika pachirongwa chaitungamirirwa nesangano reZimbabwe Divine Destiny chiri kudaidzwa kuti The Zimbabwe We Want Campaign. Muchuchisi wenyaya iyi vaMoses Mapanga havana kupikisa chikumbiro chasvitswa kudare nerimwe remagweta evasungwa ava vakosa Mncuve chekuti vasungwa ava vatongo vachibva kudzimba dzavo. VaMapanga vati hurumende haina zvikonzero zvinogutsa zvekuti vasungwa ava vatongo vachibva kujeri. Nokudaro mutongi wedare amai Yokaidzuda vati vasungwa ava vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora ari mumari yemunyika yemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso, vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa vasavhiringidzana nevafakazi uye kuti vagodzoka kudare musi wa24 mwedzi uno. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mukati medare tapinda nevemadzikereke vafundisi nemacongregants 10 vakasungwa nezuro vari kuchajwa nedisorderly conduct mushure mekunge vaungana kuti vanamatire nyika yeZimbabwe. Saka mukati medare tapinda state haina kuoposa kuti vasunungurwe on bail. Saka vapiwa iwo bail re5000 pamunhu vari 10.
Vasaurombe vati vamwe vanhu makumi maviri nevana vakasungwa pamwe chete negumi vamiswa mudare nhasi ava vabhadhariswa mari dzemafaindi nemapurisa asi gumi ava varamba vachiti havana mhosva yavakapara.
Vakasungwa hungwa ri 34 kuti vauye vari 10. Vamwe vavo 24 vadecida ivo vari kupolice station kuti vari kuda kubhadhara fine kana kuti vari kuda kubhadhara yatingati admission of guilt kuti vabudire vari kupolice station. Saka ivavo 24 vabhadhara mafine asi ava 10 vatisu mhosva hatisi kuibvuma nekuti hatisi kuona paine mhosva kuti tungane tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe. Saka vati zvirina nekuti tunzwe kudare ndosaka vauya kudare mukati mesuva ranhasi.
Vanhu ava vakasungwa mushure mekuungana kwavakazoita pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny zvichitevera kurambidzwa kwavakanga vaitwa nemapurisa kuungana pacheche Dutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika. Masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vakashora kusungwa kwevedzisvondo ava vachiti hurumende inofanira kukoshesa kodzero dzevedzisvondo dzekunamata zvitendero zvavo vakasununguka. Vakatiwo kusungwa kwevanhu ava kunoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinoratidzawo kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa. Asi bato reZANU-PF rakati kuparurwa kwaida kuitwa urongwa hwe The Zimbabwe We Want Campaign uhu kwakanga kusinei nekunamata asi vedzisvondo ava vakange vopindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.